ndinoda kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti musangano weZANU-PF neutungamiri hwavo hwose kubva kune mutungamiri wedu vamunangagwa vari kushushikana kwazvo nekuda kwekupambwa kwakaita nhengo yedu vanova chairman veward 6 chairmiti kuchimanimani comrade Nicholas Mazianike avo vaane mazuva vasiri kuonekwa mushure mekunge vakapambwa mubhawa rechisedze pavhumba business center nevatsigiri vetriple c inotungamirirwa nachamisa vanosanganisira chengetanai musudu akata musudu and aron chizemo
sei muchifunga kuti kutsakatika kwavo kune chekuita nebato recitizens coalition for change kana retriple c
vatatu ava vanonzi vakaonekwa vachikakaradza nokubudisa comrade Nicholas Mazianike mubhawa ndokuenda naye panze kubva ipapo haana kuzowanikwa zvekare hapana ari kuziva kuti mupenyu here kana kuti wakatisiya hatizivi kuti vakamuponda here kana kuti vakamuviga
imiwo seZANU-PF zvii zvamuri kukurudzirawo kunhengo dzenyu pamusoro penyaya iyi tichiona kuti ichiri mumaoko emapurisa vachiri kuferefeta
musangano weZANU-PF zvichiteera zvabudiswa nemapurisa kuti nyanya nhatu idzi dziri mumaoko emapurisa dzichibatsira kuferefetwa kwenyaya idzi tinoda kukurudzira vana vese vemuZimbabwe kunyanya-nyanya vechidiki vemusangano vatiri kuziva uye nokunzwa kuti vane ukasha vari kurwadziwa kwazvo nezvakaitika kunzvimbo yechimanimani kuti varambe vachitevedzera gwara rinoparurwa nomutungamiri wenyika vamunangagwa kuti vachengetedze runyararo apo mapurisa ari kupiwa nguva yekuferefeta nyaya iyi tinovimbisa zvekare vechidiki vemusangano weZANU-PF tinovimbisa zvekare mhuri yose yemuZimbabwe kuti ani naani anenge aita mhosva yezvematongerwo enyika kana mhosva ipi zvayo hapana ari pamusoro pemutemo wemuZimbabwe we are all equal before the law munhu wese achabatwa achimira nemuchinjikwa wemhosva yapara kuvatatu ava tinozivisa vana vemuZimbabwe kuti mapurisa achaita basa ravo kana vachinge vabatwa vaine mhosva vachairipa mhosva iyoyo nomutongo wakaomarara